family the came music.
You're against the movement.
Soro kudenga tafura moyi gaza varipo vanovenga zvokaso varwadza kuvafiringa musinga Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa mandikomborera mandiisa kumusoro chindichengetai panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindipeputsai pane vanoda titerwe nemweya irima chishovo chavo kuti daenda ngudzima zviparare ndishayekana pfuma vanofara kuona pandinochema Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa makatikomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana pese pandaitambura vainyarara vozodziniwa matipamukana baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehovha ndimi munoplana Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa mandikomborera mandiisa kumusoro chindichengetai panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindipeputsai pane vanoda titerwe nemweya irima chishovo chavo kuti daenda ngudzima zviparare ndishayekana pfuma vanofara kuona pandinochema Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa makatikomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana pese pandaitambura vainyarara vozodziniwa matipamukana baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehovha ndimi munoplana Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo baba patakupinda pakashata pa